neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 26 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema-chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi abayiwa nhomba nhasi asina kuda kudomwa zita rake ati ange aine kusvika kukuru asati abayiwa, asi iye zvino hana yake yadzikama.
Zvakanaka kuti ndibayiwe as a nursing student and vamwe veijangwa havasi kuda kubayiwa. Sikana ngu unoti ini ndikanobayiwawo zvinokwanisa kuencourage vamwe kuti vabayiwe, because so far hapana bad side effects atatitanzwa nezvazvo.
Mumwe mushandi wezveutano asina kuda kudomwa zita rake atiwo zvakakosha kuti ruzhinji rubayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Social media iri kubudisa shoko rekuti munhu ari 60 and above haakwanisi kubayiwa, munhu ari 15 years and below haakwanisi kubayiwa. Please, tinokumbira kuti munhu ngaabude mumba make aende anobayiwa.
Mumwe mushandi wezveutano anoti agutsikana pamusoro pamaitirwo ari kuitwa basa pakubayiwa kwenhomba.
Tingataure atingati muchirungu social media kuti iri kubudisa atingati unverified information enyaya yevaccination. Saka tinokakurudzire vanhu veruzhinji kuti aiwazve imi munofanira kuteerera kureliable source of information kuno vandiwo kubazi reutano kune nyanzvi zveutano.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano ati anoona zvakakosha kuti pamboonekwa kuti nhomba inoshanda sei kune vari kubayiwa.
Ini ndikuona sechinhu chichangotanga unenge uchine kakutya kaunenge wako mukati pemihana yako, asi ndaida kungomirirawo vamwe vandichinge vabayiwawo kuti vari kuzvinzwa sei after mazuva maviri kana zuva matatu, then tobva taona kuti pakanaka tochinda kunobayiwa.
Mumwe mushandi wehurumende anoti azviite kuti azvipire kubayiwa nhomba.
Yakabva kuChina. KuChina kwacho ndokwakanyanya kufa vanhu vakawandisa, asiwo maChinese acho ndovogadzira vaccine iyeyo. Voiunza kuno kuAfrica voti vanhu vabayiwe, vangavadi kutanga vatanga vaita maexperiments kana pamhuka kana kunyika kwavo first.
Mutauriri mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vati chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kufamba zvakanaka, uye havasati vanzwa zvakaipa zvati zvaitika kubva musi wachatanga.
Ndaka tendererawo kuManicaland province muri mudistrict weBohera paMurambinda Mission Hospital. Tichiona kuti zvinhu mishonga yakasvika here, zviro kwazvo mishonga yakasvika zvakanaka, uye vanhu vari kubayiwa here, vanhu vanga vachibayiwa zvakanaka vatingati mahealth workers paMurambinda. Handingati pane chatitanzwa, hatingati maadverse events.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose vainge vave zviuru gumi nechimwe nevanomwe. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, ukuwo vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nacho chirwere ichi nezuro wakare. Chirwere ichi chauraya vanhu chiuru nemakumi mashanu nevasere, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana 35,994. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Nyanzvi munyadze hutano uye vaimbo vemukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti kushomeka kwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 pane vari kutarisirwa hazvisi zvinhu zvinoshamisa nekuti nyika dzose dziri kubaya vanhu nhomba kusanganisira America dzakasanganawo nematambudziko akadai asi vati mumasvondo anotevera vanotarisira kuti vanhu vakawanda vanenge vobayiwa nhomba iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu West Studio 7.
Zvagara kana chinhu chose chichitanga chinotitorei nguva kuti chisvike pane zvinenge zvichitarisirwa. Saka muchaona kuti saipapa nhomba iyi kana kuti vaccine iripo iyo yeSinopharm kwakauya 200,000 doses.
Saka pane nhomba yakabva kuChina iyi panotarisirwa kuti pabayiwe vanhu vangani?
200,000 doses idzo dzidzi dzino divide into 2 pakuti munhu anenge aifana kuti akaona dosi yokutanga kana kwapera mazuva 21 kana kuti 3 weeks agowana dosi yepiri. Saka pa 200,000 doses pari kutarisirwa kuti pabayiwe vanhu 100,000. Saka nyangwe muchitarisa muchaona kuti kana vaccine iyo yauya sekuya kwayakaita inofana kuti isvitswe kune vaya vanofana kuti vabayiwe vaccine yacho, distribution yacho kungava kumaguta makuru kuzvipatara, vatingati vanobayiwa vatingati mafrontline health workers vanosanganisira vanoshanda mune zveutano, uyewo vanoshanda masecurity sector vakaita semapurisa, semasoja, maprison officers navamwe nyangwe namavapepeti venhau. Majournalists vanotazwa vaya vanowanza kunge vachisangana navanhu kakawanda, ndo vatingati vatonzi mafrontline health workers kuitira kuti vakwanise kudziviririka. Saka muchaona kuti izvozvo zvinotora nguva, zvizvinhu nyore zvinongoti chatouya chitouyai, nokuti zvofanira kuti zvisvitswe kuzvipatara, zvinofanira kusvitswa kunzvimbo dzinofanira kubayiwa vanhu. Vanhu vanofanira kukurudzirwa, vanhu vanofanira kuwana dzidziso yekukurudzirwa kunobayiwa nokuti hazvimanikidzwi munhu. Ndokunga hurumende yakataura kudarikidza nebazi rezveutano kuti hazvisi zvinomanikidzwa kuti kana asina kubayiwa hazowani zvakati.
Saka dzidziso inenge yakanangana nekuudza vanhu kuti kudii chaizvo Dr. Maida?
Vanhu vanotongodzidziswa kuti kubayiwa nhomba iyoyi zvinobatsira kuti zvidzivirire kuti usazobatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu abayiwa anenge awana kudzivirirwa pachipa utachiona hweCOVID-19 hosaka panoda dzidziso nokuda kwekuti zvakawanda zvinobuda mumasocial media nemamedia akasiyana-siyana zvinoita sezvinorwisana nokuti vanhu vange vachitora kana kupiwa vaccine iyoyi ingava yeSinopharm kana nedzimwe vaccine. Muchaona kuti kuna vamwe vanenge vachitaura kuti haina hainyatsi kudzivirira sezvinotarisirwa. Haina kunyatsa kutestiwa zvakanaka.
Ko kumakere ikoko tiri kunzwa kuti kune rimwewo dambudziko zvakare?
Vamwe vanoudziwawo kuti muchitenderi muzvitenderi zvavo kuti ukaitora unenge watopiwa gwapa re666 rekwasatani. Saka vamwe vanobva vafunga kuti kana zvakadero ini handingatori vaccine iyoyi. Saka vanhu vanenge vaine pfungwa dzakawanda asi vachingokurudzirwa zvakare kudarikidza nezveveutano kuti aiwa kana ukabayiwa nhomba iyoyi kana vaccine iyoyi zvinokubatsira.
Nyanzvi munyaya dzehutano uye vaimbo vemukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunhare vari muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuJamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari kushora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba vanogona kuzotadza kuwana mabasa muhurumende. VaMnangagwa vanonzi vakataura mashoko aya nezuro.
Haumanikidzwi kubayiwa, ichasvika nguva yekuti kana asina kubayiwa awani basa. Kana asina kubayiwa haukwiri zupuko basi. Saka otoona kuti oita sei.
VaMnangagwa vanonzi vakati zvakare vanhu vasina kubayiwa nhomba iyi vanokwanisa kuzotadza kupira mabhazi ezupuko izvo zvashorwa zvikuru navaMavhinga. Studio 7 haina kwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko avamunangagwa. Asi vamazinga vanoti bumbiro remitemo yenyika harivhumidze kuti vanhu vamanikidzwe kuita zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous muhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu havafaniri kumanikidzwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vakanganisa kutaura kuti vanenge vasina kubayiwa nhomba vanozonyimwa mabasa kana kurambidzwa kukwira mabhazi akafanana nezvupo.
Sei muri kudaro?
Pane zvikonzero zvakawanda pautano zvinogona kuita kuti vanhu vasabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, kusanganisira kuti vamwe vanenge vaine mumatenda akasanganisira utachiwana hweshura matongo vanenge vachinzi havafaniri kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19, kwe vamwewo vanenge vachinzi nekuda kwezero ravo rinenge rava mberi kana kuti risenge risati rakwana havafaniri kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Semienzaniso, iko zvino tingabvunza kuti ivo vamunangagwa vakabayiwa here nhomba yekudzivirira COVID-19 kana vasina, nemhaka yei vasina kubayiwa?
Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende zviri pamutemo takatarisa nyaya yenhomba iyoyi yeCOVID-19?
Mukuru wenyika ngaatungamidze vana chiremba, vana mazvikokota vanoziva, vanotsanangurira vanhu, vodzidzisa nyika yeZimbabwe pamusoro pekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvisina kumanikidza mukati. Chakakosha kuzivisa vanhu nekuziva kuti mukati memhuri yeZimbabwe kune vamwe vasingakwanisi kuti vapfuwe kana kuti vabayiwe nhomba iyoyo nekuda kwezvimwe zvikonzero zviripo. Saka hapana rusarura rungaito kutyora kodzero kana zvonzi vasina kupewa nhomba havakwanisi kukwira mabhazi ehurumende yezupuko kana kuti havakwanisi kutowana mabasa. Hazvisi izvo, hazvina kutsarukana pasi peumbiro remutemo renyika reZimbabwe. Kodzero dzinoti munhu wese ngaaremekedzwe kana paine zvikonzero vana chiremba vanoziva. Hazvisi zvikonzero zvingashambadzwa kunzi kune makaya usina kubayiwa nekuti zvinenge zviri pakati pachiremba nemunhu ari kurapwa.
Ava vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kujamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain naMarvelous muhlanganya uye weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Asi vamwe vavasungwa navo vari nhengo nhatu dzeZimbabwe National Students Union vachiri muchitokisi. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasungwa nemapurisa mushure mekunge vatora mufananidzo wenhengo nhatu dzezinasu idzo dzange dzasungwa padare. Vamafunda vanoti vambochengetwa pakamba yemapurisa yepadare vakazoendeswa kuHarare Central uko vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta ezLHR pamwe nemukuru wemapurisa muHarare.
Ndazvama kuvaudzawo kuti patori nemashoko akataurwa neZimbabwe Media Commission anotsigirwa nehurumende, anotsigirwa nakuaponat kana mutauri wemapurisa. Ndikavaudza kuti mukangocheka nawo vanokuudza kuti pozishoni yakamira sei pakushandisa makadhi emuna 2019 na 2020. Asi wandisunga wanga asina naubozwa izvozvo, watongoinsista kuti kadhi rako rakaexpire, tipe kadhi chaiyo.
Nhengo dzezinasu dzinoti tapiwa naShechiriga, Liam Kanenga naNenzi Njege idzo dzange dzauya kudare kuzotsigira vaimbo vemunyori wesangano iri. Vamakomborero haruzivishe dzasungirwa nyaya yekufamba-famba padare zvisina mwero. Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasiya nhengo idzi dziri muchitokisi paHarare Central uye hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravo kuti tinzwe kuti nyaya yavo yave papi pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutongi wedare Amai Wongai Muchuchuti Guriro vapa mutongo wekuti vaharuzivishe vagare mutirongo kudzamara national lockdown yapera mushure mokunge vatadza kuya kudare musi wa22 Chivabvu gore rapfuura panyaya yavaipomerwa yekuratidzira zviri kunze kwemitemo. Asi gweta ravaharuzivishe vaobeishava vati vaharuzivishe vakaenda kudare musi uyu asi vakarambidzwa kupinda sezvo mapurisa akati zita ravo rainge risipo pavanhu vaifanira kupinda mudare musi uyu. vati havana mufaro nemutongo wapiwa nedare nhasi.
Yabva yanzi mari yese yavakapa sechibatiso kuti vatongo vachibva kumba yabva yatorwa yabva yaenda kuhurumende. Unova mutongo unosiririsa watisiri kufara nawo tichatora tano ekuenda matare makuru High Court kuti nyaya yakadaro itariswe.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vari kudzokera kudare svondo rinouya sezvo vaharuzivishe vaine dzimwe mhosva dzakafanana nehange iri mudare nhasi.
Pane mawaranzi anokwana kuita maviri matatu abva abudiswa navamuchuchisi anotaridza kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi gore rapera rimwe chetero havana kuuya kudare mune imwe nyaya yakasiyana neiyi. Vabva vabudisa zvekare nyaya yekuti gore rapera rimwe chetero havana kuenda kunozviratidza kumapurisa sezvakanga zvatongwa nedare as part of his bail conditions.
Mune imwewo nyaya vaimbo vegurukota rematunhu vaIgnatius Chombo avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa vanhu mastendi muHarare nepazvimba zviri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Gweta ravachombo Professor Love Momaduku vati dare rawedzera zvimwe zviga zvekuti vachombo vatevedze pamusoro pezvimwe zvavakapiwa nedare pane dzimwe nyaya dzavari kupomerwa.
Changozoitwa ndechekuti vamuzi vawedzere imwe title deed. Vane title deed yavakasarenda pane macharges avanga vainawo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachombo vagutsa dare kuti havasi kuzotiza nyaya yavo isati yatongwa sezvo vakatomboenda kuSouth Africa vakadzoka kapfumbamwe. Zvichakadai, Zimbabwe Electoral Commission yazivisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti bato reZANU-PF radoma vaFrederick Shava naMai Dorothy Mabika kuti vatore zvigaro zvakasiyiwa muSenate nekushaya kwavasivusiso moyo mudunhu reMidlands naDr. Ellen Gwaradzimba kumaNikaland. VaShava ndivo vakadomwa kuti vatore chigaro chegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakacherechedza kusvitsa kwenhomba dzeCovid-19 dzabayiwa vanhu mamiriyoni makumi mashanu panguva iyo vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana mashanu. Uwandu uhu wakasvika mukati memazuva makumi matatu nemanomwe kubva musi watanga vaBiden kushanda. Uwandu uhu wasvika pachidimbu chevanhu mamiriyoni zana avo vaBiden vakati vachabaya nhomba mukati memazuva zana kubva musi wavatoreswa mhiko semutungamiri weAmerica. Mwedzi uno makore matatu apfuura, chikwata chevarwisi cheBoko Haram chakapamba vasikana zana negumi pachikoro chiri mudunhu reDapchi muNigeria. Mumwe wevasikana ava Lee Sharibu achiri muhunhakwa, asi vabereki vake vari kugara vaine tarisiro yekuti mwanasikana wavo acharegedzwa nechikwata ichi kuti ave munhu akasungunuka. Asi vabereki vake vanoti hurumende yemuNigeria hapana zvairi kuita mukuona kuti musikana uyu abviswa muhunhakwa. Kunyange hurumende yakati vamwe vemabhizimisi vavhure vachitevedza mitemo yekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19, vakawanda vavo vari kutadza kuvhura sezvo vasina marezenisi. Magwaro ebazi reZimbabwe Revenue Authority pamwe nekutadza kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid here kana kuti kwete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kawanda vanoti vari kutadza kuzadzisa zviri kudikanwa nekuda kwekushaya mari sezvo vanga vasingashande kwenguva yakareba kubva gore rapera paivharwa nyika. Mumwe anotengesa zvinhu zvemagetsi vaJoram Soshe vanoti mari dzemitero dzakawanda. VaSoshe vanoti vanofanirwa kubhadhara madhora zviuru makumi maviri vachiti havana mari sezvo vanga vasingashande nekuda kwekuvharwa kwenyika.
Tiri kuti isusu gore rakapera takabhadhara mashop license aya and we only operated for less than 4 months. Bose gore risati rakapera takavhara, but we had paid more than full amount takabhadhara mari dzese. Berino tatotyirwa futi dzimwe 2 months. Hatizoziva kuti mutungamiri wenyika achadii, achawedzera here kana kuti asi kuwedzera. Tatabhadhara mari dzavari kutaura isusu. To us
Mutauri wekanzuri chinoi vatichaona mulauzi vanoti marizinesi ava asi kujura vachiti mari dzemitero dzakazewa pakuumbwa bhajeti nevagari vemuguta.
Kwete va license haasi kudura. Ndinofunga kuti pose patino tisati taita budget redu tisati takwidza tinodaidza vese vanokodzera kunge varipo kubvira kuma residency, ma shop owners, ma stakeholders edu ese. Zvokuti yakanyanya kwete haina kunyanya zvinhu zvatinenge takatogadzira mushure mwekunge tawirirana nevemashops.
Vamulaudzi vanoti chinoshamisa ndechekuti vanhu vanobhadhara mari yemidhuri inodarika madhora makumi mashanu ekuamerica pamwedzi wega wega, asi vanodhurirwa nemari inoita madhora zviuru makumi maviri emari yemunyika inobhadharwa kamwe chete pagore. Nyanje zvemari vachishanda vakazvimirira muchinoi vachipa vanhu ruzivo munyaya dzemitero vakadzibheti madzivanyika vanoti mari dzemitero hadzina kuwanda, asi kuti hunhu hwevanhu hwekusada kubhadhara mari dzemarezinesi nemitero hwazara munyika. Vamadzivanyika vanoti chimwewo chinoita kuti vanhu vasade kubhadhara inyaya yekuti havaone kushandiswa kwemari dzavanenge vabhadhara.
Chavanhu vakawanda vanonyunyuta nemashandisiro anoita mari dzavanobvisa setax zvavanozowana nezvino zvavanobvisa hazvienderani. Takawana kuti vanhu vanorwadziwa nekuti mari yavanobvisa nezvainozoshanda in return hazvina kufanana. Semenzaniso kanzuri yatiri yechinoi izvozvi munhu anomanikidzwa kuti anofanira kunge ane residence, asi mamwe mapremises aakolekti mabhini mamwe dzimwe nzira dzatofambisa nyange nemitorwa yatinenge tinayo dzakashata. Uchiya kubaza uchiwa nemitorwa yakashata moto yako yafa, bati unosvika tina kanzuro yakamira chibhadhara chiresidence.
Vamadzivanyika vanoti kanzuro yechinhoi inofanirwa kubvumidza kuti vanhu vabhadhare mari muzvidimbu pagore.
Mukushanda mutero inenge iri shoma mari inonzwisika, asi dai vainotendera kuti vanhu vabhadhare mutero pavanokwanisa kana kanga kotali kana achidawo laisi neukasika kubhadhara neukasika zvaibatsira vanhu. Nekuti nechallenji yatinayo ndokuti senyika yedu yezimbabwe kubva gore rapera muna machi takanga tiri kumalockdown asingaperi. Izvozvi takatanga gore chimalockdown munhu ari kunzi adzokere ada kutesta covid apedza kutesa vashandi vake secovid anofanira kubhadhara resinesi rese in full. Akasadaro vakomana vemutemo polisi inonge ichimutevera chida kumusunga.
Pamutemo wekanzuru munhu anofanirwa kubhadhara mari yeresinesi yose asati atanga kushanda. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nemabasa avo munguva ino yeCovid-19 vanoti vari kutambura zvikuru sezvo vasina chekubata. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Umwe vanhu vakarasikirwa nemabasa valak moyo vanoti ivo nemhuri yavo vave kudya kamwe chete pazuva kubva pavakasiya basa kukambani yavaishanda saplamba. Vamoyo vanoti basa ravo rinokwanisa kuraramisa mhuri yavo, asi iko zvino havakwanisi kuenda kunoita basa iri sezvo vasina tsamba inovapa mvumo yokuenda kunzvimbo yavanenge vadaidzwa.
Ramboshanda ku Old Mutual for 10 years dzabatazo retrainedwa. Saka iye zvine izvi COVID yatidzorera pasi nekuti hakuna kwatinofamba tichienda vanenge vachida tsamba. Haiwa, COVID yatiwisira pasi. Mararamiro yacho ndeyayongoti kutambura. Kutambura. Takatokanzura mamwe mamus yataibva. Saka iye zvino izvi takutodya once.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri muzvare Melissa Jairosi avo vane degree reengineering vanoti vakapererwa nebasa munanya mavhuvhu gore rakapera pakambani inoita zvokuvaka. Vanoti nekushaya chekuita vakafunga kuita basa rekutengesa hembe dzemumabhero nemuriwo wavanotenga kumbare sezvo vari kushaya basa ravakadzidzira kuEngland.
Palockdown yekutanga takangotanga zvingonzi tizi ma essential services. Saka inini pa reception ndandisisiri mida, so ndambotanga chimbobhadharwa first 3 months ndinobva vatacha kubhadhare kubva muna May. and also badara. Then muna August, mbupa taka tozo ndzijunia mabasa akusisina. Saka kubai papo, wanangotanga kungotengesa ndonye msika wangu kumbakwa kumbamba pangu.
Mumwe mzimai amai Mariana Makuya na vanoti, waka miswa basa wachangotanga kupfuya huku kumbakwa wazo, kuti ndizo zwaveku warara misa. Asi vanoti bizimisi razikira nokuti, vanu wavai tengesera huku izi kuma hofisi emuguta, waka miswa oma basa uye mahofisi makuru akavharwa kubva gore rakapera.
Huko hapa ndaienda kunotengesera maoffice. Saka manje iko zveshi hakuna vakawanda vari kutengesa mutown match. Huko dzacho nengwa kungotengesera vanhu vashoma shoma kumba. Ende vanhu vacho vari kumba vacho vachinje vachavasvenda kubata.
Muzvare dadisai mudziwe pasi vanoti vakadzingwa basa muchitoro chinotengesa zvokudya nembatya. Zvokuti vave kushanda mumba memumwe mudzimai ane tax shop pamba pake. Asi vanoti Maria vanotambira haisi kuvakwanira nemhuri yavo.
Ndaishando basa remusupermarket, but iko zvinezvi paka ipacha chatombokwanisana kuti wane kushanda kwachona kuti tichengete mhuri dzedu hachatoiti. Iko zvino takungoitawo zvokungoshanda mudzimba kuti wane mari dzekuchengeta mhuri, haisi kutombotikwanira mari yacho.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Gift Mutasa vanoti panofanirwa kuitwa hurukuro nehurumende kuti pawanikwe nzira dzokubatsira vanhu vane mabhizimisi akaparara uye nekubatsira vanhu vakadzingwa mabasa nenyaya yeCOVID-19 iyo yakavharisa nyika.
Panoda kuti paitwe paiswe mari yekubatsira vari kutambudzika. Panoda kuti paiswe mari yekusumudza vane mabhizimisi madiki vasingachatogona kusumuka nokuti mari dzavo dzakatopera mukudya munguva yakavharwa nyika. Panoda mari zvekubatsira mabhizimisi kunyange makuru akakanganisika nhambotaura akaita sematourism, transport nemamwe maservice sectors. Vanoda kubatsirwa zvinhu izvozvo zvikasaitwa pakati paitwa hurukuro dzakadaro nyika inotadza kumuka zvachose.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakarasikirwa nemabasa avo nekuda kwecovid-19. Hurukota revashandi nemagariro evanhu akanaka Profesa Paul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende ine hurongwa hwekubatsira vanhu vakarasikirwa nemabasa avo munguva ino yecovid-19. Asi masangano anomirira vagari pamwe nevashandi munyika anoti hapana ruyamuro rwuri kupiwa vanhu nehurumende kuti vabatsirikane munguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chelazio kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pasi rose munguva ino yekurwisa dambudziko recovid-19.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yecovid-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vambosungwa nemapurisa asi vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vateereri. Ndosangana nenyu zvakare mangwana. Soko izika tisendaba.